ndingade kutaura pamusoro pekuparura chirongwa chevhidhiyo zvakare ndezvekuti vhidhiyo haina payakambomira. Takaregera bedzi kuenda paembassy yeZimbabwe muLondon nechikonzero checovid. MaCovid restrictions ndiwo akatimisa. Asi takaramba tichiita vhidhiyo yedu virtually. Kana maizoona vhidhiyo dhairi redu rinenge richiburitsa mifananidzo yevanhu vane mafesi chaiwo chaiwo evanhu nemamesages avo nemazita avo zvese zviripo. Takaramba tichitaura to the international community, to the Zimbabwe government, to everyone who is concerned kuti vazive kuti the Zimbabwe crisis is not yet a done deal, is not yet over. Saka tichiri kuenda mberi.
Zvii zvamuri kurwira zvamuri kuda kuti zvigadziriswe kuburikidza nekuratidzira kwamunoita ikoko?
Chekutangisisa takati isu chirongwa ichi ndechekuti tirwire kodzero dzevanhu pamwe chete nedhemokrasi inooneka inotendeka zvinove zvinozotungamirira nyika kuti ive nesarudzo dziri pachena dzisina kubirira uye dzinotambirika kubvira kuvanhu vemuZimbabwe nevose vangave munharaunda yakatambanuka. So izvozvo hasa zvaitika. Saka muchiona tiri kukontinya nevhidhiyo iyoyo tichivavarira kuti mumusi Mwari vanga atidairewo.
Kune vamwe vatapa vari kuti imi nesangano renyu reZimbabwe Vigil munongoshoropodza chero zvaitwa nehurumende kunyange panofanga pachipembedzwawo. Zvii zvamungataura?
Pakupembedza hurumende kana kushora, isu tinoti varipo vagara vari vekupembedza hurumende nekuikudzira macheerleaders. Iwavo kunyange pakakanganiswa vanongoti zviri raiti kana pagonekwa zviri raiti ivavo variko. Isu hatiite izvozvo. Chandingataura ndechekuti tinipo nekuti tikurudzire hurumende kuti ipinde mugwara nekuita zviro kwazvo zvine maringe nemutemo, kwete zvebindupindu, kwete zvinenge zvinoti Zimbabwe inenge yevanhu vashoma kana kuti half ye population ndoari dzenyika, vamwe ava havanei havasi ndevekwamainini. Aha, isu tiri kuti zvino kana nyaya dzedu special interest area yatine hanya nayo yehuman rights nedemocracy, kana pasina zvakawanda kana kuti zvakakwana zvingakodzero kuti tiite manyukunyuku, tingagorega nei kuramba tichipusha tichiramba tichirwisa kuti dai hurumende yaitawo sezvainotarisirwa kuti iitwe maererano nebumbiro remutemo, maererano neinternational law, maererano nezvido zvevanhu.